Vashitura mutongo wavo, mutongi wedare vane vhakatiyo, vatazvikodzera kuti zeki manikidzwa kubudisa gwaro iri, risina kuiswa mambure kuti risatambwe tambwe naro, kana kuti masecurity features. Vakatiyo, vati kupave ruzhinji gwaro risina kuiswa mambure aya, kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite mhindigari munyika, sezvo vachiti nyaya dzesarudzo, inyaya dzinogona kukonzera kusagadzikana munyika, kana dzikasabatwa zvakanaka. Asi vakatiyo, vakurudzirawo ZEC kuti ite izvi nekukasika, vachiti pasi pemitemo yenyika, veruzhinji vane kodzero yekuwana gwaro iri nemutoo wavanoda, asi mitemo iyi ichipawo ZEC simba rekuona kuti yaita zvese zvinokodzera kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato reCitizens Coalition for Change, Muzvare Ellen Shiri Yedenga, vati vakachamadzwa nezvaturwa nedare.
Apa kuchikora mutemo wenyika nokuti pa Electoral Act Voters Roll i public document inofanirwa kupa munhu nemunhu wese anenge aapplya enda badhara mari inokodzera. Asi apa tirikuona kuti ZEC yakutoshandisa mitemo kuti vadzvinyirire vanhu tisaite scrutinize kuona kuti voters roll igwaro rakanaka rakagadzura zvakanaka. Tinozvibvunza kuti kaiko kana voters roll yacho ine mazvo isina problem, sei vachinyima vanhu kuti vaone kuti voters roll yakamira sei.
Mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vati zvaturwa nedare izvi zvinogona kupa kuti sarudzo dzisafambe zvakanaka.
Izvi zvaitiwa izvi kunzi rinzi risabudiswa zvinotaura kuti zvazvo muchivande. Zvino zvinhu zvomuchivande zvinenge zvisiri zvapajekerere. Voters roll chinhu chakafanana nebhaibheri rokuti harigoni kunzi ringanzi, harifanirwi kupuwa munhu. Bhaibheri rinongopuwa munhu vanoverenga mavhesi vachiverenga vasina chavanochinja. Saka ndo zvakafananawo nevoters roll iyoyi. Zvazvatodai zvinotaridza kuti chava chipakirwa pane zvavasingadi kuti vanhu vazive zviri kuitika.
Asi vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vati
mutongo unopa kugadzikana kunani nani zvake anoda kodzero, anoda kuti maelections edu aitwe nenzira yakanaka pasina kufungidzirana, unofana kufara nomutongo uyu. Saka ndinowirirana zvikuru nepfungwa idzodzo dzokuti ZEC ipuwe mukana wokubudisa gwaro chete kana iyo yagutsikana uye yaisazve masecurity features zvinoita kuti mhesva mukono dzinoda kuparadza chimiro chesarudzo dzedu dzisaona mukana wokutamba nokubata-bata rugwaro rwedu rwevoters roll.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bhuno vatiwo
voters roll rinofanira kunge riine mastages nguva nenguva rarinenge richiupdatewa, kureva kuti masecurity features aya anofanira kunge achiupdatewa nguva nenguva zvekare. Saka zvinogona kureva kuti zvakafanana neipapa pamwe kana voters roll ravanga vachitsvaga riri redelimitation, kutoreva kuti basa redelimitation rese rakatopera pasina kopi yevoters roll yaigona kuti inge ichionekwa ichiongororwa kuti zvakamira sei. Saka ndofunga ndopane dambudziko.
Vamakam vakaenda kudare repamusoro vachiti vanoda electronic voters roll iri kuti varipenengure pamberi pesarudzo dzegore rino, kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa paine nguva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo munguva pfupi iri kutevera, uye ZEC inotiwo ine urongwa hwokupinda mune veruzhinji ichinyoresa vanhu kuvhota musarudzo dzegore rino. Urongwa hwemazuva gumi uhu hunotanga nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Frank Chikowore.